Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 25 gunyana 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
These are a breach of international law and compromise Zimbabwe's capacity to implement and achieve sustainable development.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakataura pamusangano weUnited Nations General Assembly. Kusungwa zvekare kwamuzvare Johana Mamombe kunoshorwa zvakanyanya. Va jobs kala vanoti havazoregi zvematongero enyika sezvo zvizvarwa zvese zveZimbabwe zvichisungirwa kuchengetedza nyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakataura mberi kwegungano reUnited Nations General Assembly. Musangano uyu wakaitwa paindaneti nekuda kwechirwere cheCOVID-19. VaMnangagwa vakataura pamusoro pezvinhu zvizhinji kusanganisa zvezvirango necoronavirus. Jonga Kandemiri anotipa nyaya iyi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakashandisa mukana wemusangano weUnited Nations General Assembly wegore rino kukurudzira kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumawirira zvibviswe. Vachitaura pamusangano wevatungamiri wenyika nedzihurumende dzepasi rose, vaMnangagwa vakati Zimbabwe sedzimwe nyika dzemudunhu yakatarisana nematambudziko ayo ari kuwedzerwa kuoma kwawo nezvirango zvisiri pamutemo, kushanduka kwemamiriro ekunze uyewo denda reCOVID-19.
Are a breach of international law and compromise Zimbabwe's capacity.
Sezimwe nyika dzemudunhu takatarisana nezvimhingamupinyi izvo zvawedzerwa nezvirango zviri kunze kwemutemo, kushanduka kwekunze zvichiwedzerwa zvekare nekuuya kwedenda reCOVID-19.
Self against these unilateral illegal sanctions on Zimbabwe.
Kati munyore mukuru weUnited Nations, mukuru wekodzero dzevanhu muUnited Nations kana kuti High Commissioner for Human Rights, pamwe nenhumwa inokosha munyaya dzechikafu kana kuti Special Rapporteur on Right to Food, vose vakazivisa nezvematambudziko ari kukonzerwa nezvirango zvehupfumi zvakatemerwa nyika. Nekudaro vaMnangagwa vakakurudzira United Nations kuti ishoropodze zvirango izvi izvo vanoti zviri kunze kwemutemo.
These are a breach of international law and compromise Zimbabwe's capacity.
Zvirango izvi zvinotyora mutemo wepasi rose uye zvinotadzisa Zimbabwe kuzadzisa zvirongwa zvayo zvebudiriro zvinosanganisira Sustainable Development Goals 2, 3, 8, 9, 17. Nekudaro tinokurudzira General Assembly kuti ishoropodze zvirango izvi zvakasimba.
Kunyange zvakadaro vaMnangagwa vakati hurumende yavo iri kuenderera mberi ichiona budiriro yakanangana nemunhu wese. Vakati matanho ehurumende yavo ekugadzirisa nyaya dzezveupfumi abatsira mukudzikamisa mitengo yezvinhu uye uremu hwemari. Mutungamiri wenyika akatiwo vane zvirongwa zvebudiriro zvikuru zvakafanana nekuvakurudza zvivakwa pamwe nekuvaka zvipatara, nyaya dzekuwanisa vanhu mvura migwagwa nemadhamu munyika yose. Vakati vanetarisiro yekuti pavachavamba chirongwa chepiri chekutanga mabhizimusi chakareruka cheEase of Doing Business Reforms, zvichabatsirawo kugadzirisa chimiro chenyika kusanganisawo kuonekwa kwavo kusangana reWorld Bank.
Our macroeconomic stabilization reforms have seen the reduction.
Urongwa hwedu hwekugadzirisa upfumi hwenyika hwakabatsira kuderedza uwandu hwemari inoshandiswa pagore.
And the prices stability.
Vamunangagwa vakati Zimbabwe iri kuenderera mberi nekushandisa mitemo inorwisana nedenda reCOVID-19, vachitevera mitemo yakatarwa neWorld Health Organization inosanganisira kurambidza vanhu kufamba-famba. Vakatiwo hurumende yavo yapawo mari inoita madhora yemunyika mabhiriyoni 10 nemasere kana kuti 18 billion Zimbabwe dollars yekumutsiridza upfumi hwenyika. Vakati hurumende yavo inoremekedza bumbiro remitemo, utongo hwejekerere, kusanganisirawo kuchengetedzwa kwekodzero dzekuve nepfuma. Vakatiwo vanokoshesa zvikuru kubatana munyika nekushanda pamwe, vachiti izvi zviri kubudirira kubudikidza nenhaurirano dziri kuitwa pasi pePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD. Vamunangagwa vakatiwo apo pasi rose riri kupemberera makore makumi mashanu ekuvepo kwemusangano yemadzimai weFourth World Conference on Women, vanofara kuzivisa kuti hurumende yavo yatora matano makuru kwazvo mukuzadzisa chisungo cheBeijing Declaration chekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume kuburikidza nekuumba Zimbabwe Gender Commission. Sachigaro vezanuPF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vanoti vakafadzwa zvikuru nemashoko avamunangagwa uye kusimudza kwavakaita nyaya yezvirango sezvo zviri kukanganisa upenyu hwevanhu vakawanda munyika.
MuZimbabwe muno varangidzwa bhiri rinofanira kupaswa neparliament rokuti munhu anenge achidana masanctions nokudana utambure hwenyika anofanira kuenda kujere munhu iye. Ndoo vanofanira kuchajwa kutriso kana kuna muAmerica kwese kuinonzi espionage. You don't go outside uchitaura kuti nyika yako yauda kuzotungamira yakashata. That's not politics. That being a sellout, President vataura nyaya yemasanction. Inyaya yatoda kuzoramba ichitaura iyoyo kuti chamisa zvinofanira kuti akavata kumba kwake pakati pehope dzake anofanira kuorganize bado achichema nenyaya yemasanction. Zvinozoda kugadziswa izvozvo.
Asi sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vanoti mashoko avamunangagwa haataure zviri kuitika munyika umo vanhu vari kushungurudzwa uye maita semakaberekera ingwe kubva pakapinda hurumende yavo pachigaro.
Vachaita mareforms. Hakuna kana reform rimwe chete ravakaita kubva pavakapinda. Nhasi zvevapamhidza nemadzavo vachiti vachaita mareforms. Hakuna mareforms avari kuita. Vakagara vatiratidza kare kuti hasi munhu anoteerera zvido zvevanhu. Dai vaiteerera zvido zvevanhu, dai Zimbabwe iri pari nani nhasi. Saka ndotoona kuti zvavanga vachitaura vamunangagwa hazvienderani nethemu yeUnited Nations.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga vanotiwo vamunangagwa havafanirwe kuudza United Nations nezvezvirango sezvo isiriyo yakadzika zvirango izvi.
Muroma hauzarirwi nerwizi. Vanongoramba vachirongora nyaya yekuti zvirango zveupfumi ngatitekeseranei kuti sangano reUnited Nations harina rakaisa zvimwe zvirango kuvatungamiri vezanupf kana vehurumende yeZimbabwe. Izvi zvakaiswa nenyika dzakasiyana-siyana dzinosanganisira nyika yeAmerica. Saka hurumende yeZimbabwe ngairege kuti itaudze pasi rose, ngaingopedzerana nevaairi rova neshamhino nemunhu wezvirango, kwete kuti itange kutaura pamberi peUnited Nations.
United Nations gore rino yakacherechedza makore makumi manomwe nemashanu yaumbwa. Musangano wevatungamiri wenyika nedzihurumende uyu uri kutarisirwa kupetwa nemusi weMugovera. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.
Kukandwa mujeri nezuro kwemumiriri weHarare West muparamende muzvare Johana Mamombe kuri kushora nevazhinji. Majestri akati muzvare Mamombe veMDC Alliance vaendeswe kuchikurubhi kwemasvondo maviri kuti vanachiremba vehurumende vaviri vavatarise kana pfungwa dzavo dzakanaka zvekuti vangamiswa mberi kwedare redzimhosva. Vanorwira kodzero dzevanhu pamwe chete nevamiriri venyika dzemubatanidzwa weEuropean Union vakashora zvikuru danho iri. Mukuru wevamiriri veEuropean Union vaTimo Olkonen vakati izvi hazviratidzi kushandiswa kwemutemo kwakaenzana. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vati zvinoshamisa chose kuti magistrate audze vanachiremba kuti murwere anorapwa sei uye kuti munhu asungirwe kurwara kwaari kuita.
Zvakaita manyamamire nerongo muzare memombe vaendeswa kuchikurubhi mushure mekunge vaenda kucourt vachibva nokuchipatara munozvisa unarapo mamombe vanga vari kuchipatara for mazuva akati kuti havasi kutsva zvakanaka. Saka vabva vanzi kurwara kwaari kuita vanofanira kuenda kuchikurubhi kuprison kuti vaongororwe kuzi vari kurwara kusvika papi. Izvi zvakatyamadza vanhu vakawanda nyika yese nyika dzese kuti mutemo upi uri kushandiswa namagistrate uyu unobvisa munhu kuhospital kumuisa kujeri. Pari zvino kutaura kwatiri kuita muzvari vamunge vari kujeri kuchikurubhi uko vari kunzi vachaenda kutariswa nemadhokta maviri ehurumende.
Vachagara zvakadini kuchikurubhi?
Magistrate vati vachagara ukoko kumavhiki maviri vachigara vakamirira kuti vataswe nemadhoctors asi muzvari vamunge vari kurwara havasi kunzwa zvakanaka. Iye magistrate iyeye ati anzi vafanira kugara 2 weeks. Saka ndozvanati vanhu vazhinji vakatyamadzwa kuti nyaya yezvekurwara yakuitwa nemacourts. Nyaya yekuti kana munhu achirwara makoti ngaakutaura kuti tikuda 2 weeks kugara kujeri, jeri raakutoidzindo raachipatara. Ndozvokatyamadza vanhu nenyaya yezvekuti mucriminal code codification act nemuhealth act hapana pari panotaurwa nyaya yekuendeswa munhu kujeri kana achinge achiri kurwara. Zvinova zvekutara munhu achinge achirwara anoenda kupi? Anoenda kuchipatara kumadoctors. Saka chimwe chakatyamadza ndechekuti wai aendeswa kujeri iye anga ari pabel nekuti haanga asiri musumba mutsvaka munhu akatopiwa bel nehigh court. Saka magistrate abva asunga zvakare zvichireva kuti idare repasi raakuisa munhu kujeri, idare repamusoro rakabudisa munhu kujeri. Saka zvirikukatyamadza even vanoronzera zvemutemo vari kuda kuedza kuona kuti ndepati pashandisa magistrate mutemo unoti anoendesa munhu kujeri munhu akapiwa webel nedare guru repamusoro.
Avo vange vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vari parunhare kuHarare nestudio 7. Vanomirira ZANU-PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vaudza studio 7 kuti bato ravo rinotevedzera mitemo uye hurumende haisungi vanhu vasina mhosva. Mutevedzeri wasachigaro veMDC Alliance vaJob Sikala vanoti havasi kuzorega zvematongero enyika vachiti kuchengetedza Zimbabwe ibasa rezvizvarwa zvese zvenyika ino. Vasikala avo vakabudiswa mujeri mazuva maviri apfuura vabvisa mari yechibatiso kuti vatongo vachibva kumba kwavo vanoti Zimbabwe ine zvizhinji zvinoda kugadziriswa. Kune avo vanonzi vari kuda kuti vadzingwe muMDC Alliance pamusoro pekuomesa musoro panyaya yekuita nhaurirano neZANU-PF, vasikala vati vanhu ava vari kurota. Tabata vasikala tikatanga nekuvabvunza kuti vari kunzwa sei sezvo zvakataurwa kuti vange vasinganzwi zvakanaka pavakenge vakavharirwa.
Ndakauya ndisinganasi kunzwa zvakanaka, ndatosiyeza chisimba wangu kumangwana kuti auye kumba nestafu yake vauye vazondirapa zvekare kuti vauye vazotarira mwiri wangu wose kuti chii chiri kurwadza. Ndiri kungopera simba ndikafamba iko zvino makumbo angu akazvimba zvisingaiti. So ndaidzira chiremba kuti mangwana mangwanani vasvike vazoongorora kuona kuti chikonzero chii. So ndiwo mamiriro akaita.
Upenyu hwemujeri hwanga hwakadini mairarama sei muri muusungwa?
Zvanga zvisiri nyore kurarama muusungwa semavhiki anoita mashanu. Uchirarama muupenyu hwebuilding inenge inoraramira muka muchigariswa munonge muchifanira kugara vanhu 16 asi muchinge muri kuma 52 muchibwashaka chimbuzi dzasina mvura vanhu hachikafu chokuti nyange kuti tipe mvura dzedu hachikodzeri.
Iyo nyaya yenyu yakamira sei pari zvino?
Tiri kudzokera kudare rezimbisa musi wa 1 October tichandoona tichagara namagweta esvondo rinouya kuona kuti musi wa 1 October tiri kundofambisa nyaya yedu sei uye kuti tine enamba yamaapplications atipada kuti tiite in terms of the criminal procedure and the evidence act.
Zvii zvamakaita nhaye vasikana zvakakonzera kusungwa kwenyu, chiko chakamboitika?
Kutsvaka utano mugadze uri kuita vadzinyegeri venyika yedu yezimbabwe avo vakoni vekutonge nyika ino nokubva vatekeze mwoyo yavo mweya woutsinye mweya wokuti havatenderi kuti mumwe munhu ange achivaokota. So vari kutaura ivo vachiti kuratidziro yakaitwa nevana vemuzimbabwe vose vose musi wa 31 July 2020 ndini ndakakurudzira vanhu, asi tinoziva tese kuti musi wa 31 vana vezimbabwe nyika yose kusanganisa kumaruzevha vakazvigarirwa mudzimba dzavo murunyararo. Hapana kana building yemunhu yakapuswa, hapana kana violence yakaitika, vanhu vakanaka kuzvigarirwa mudzimba dzavo. Asi vanoti inini ndini vakakurudzira mijonga inonzi incitement to violence.
Pane zvamuchachinja here makambofunga zvekurega zvematongerwo enyika here?
Nyika inoti haisi yomunhu kai, inyika yevana vezimbabwe. Mwana wese wenyika ino ane kodzero yekupinda munyaya dzezimatongerwo enyika. Aitaura panoposwa, aitaura nepanogonekwa. Saka kuti varote kuti zviwanako tinerekera nyaya dzezimatongerwo enyika, ngavapepuke vagovatazve vagorota, vagopepuka vagovatazve vagorota. Nokuti zvirokwazvo hatingaregeri rudzende rwenyika ruchitambura nokushungurudzika nenhamo navanhu vane makaro vanoda kuya kwaupesi.
Avo vange vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Financial Gazette mune nyaya inoti ongororo yakaitwa neWorld Bank muZimbabwe yakaona kuti mabhizimisi anoita zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana akambomira kushanda panguva yemalockdown yakadaidzirwa nehurumende mukurwisa coronavirus muZimbabwe. ZBC inoti mapurisa kumashonaland central ari kukurudzira vagari vedunhu iri kuti vakudze upenyu hwevanhu zvichitevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kupondwa mudunhu iri. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kuamerica uko makadii? Kunotiri kumambana tigere zvedu kuloka chakaipa pana takangogara zvedu tichingoonawo zvimamota zvichifamba tingofarira chete kuti zvino bhodha riri kuvhurwa korona yakupera. Ndozvatiri kufarira chete, hachakaipa tiri kutaura makuwa. Inini ndini Ndlovu ndiri pasi yawagaza kumambana. Hapana chakaipa kana 1 chatinoona kuti titi uku nekuu kwakaipa kwete.
Mamukase Pastor Joseph Eni. Inga zvinonzi kufa kwemujoni kambaibva gwi. Koiye mchuchusu izvaiziva kuti hapo pabasa. Akadi kusira umwe mapepa ayo. Hapana zvamapepa apa. Kungoda kushungurudza vanhu veMDC Alliance. Kuvona kuti MDC Alliance inondiwa navanhu vakawandisa. Sezvo yakabigwa pamaelections. Asi chandinoda kubudza vamunangagwa ndochokuti vamugabe vaiti Zimbabwe it's mine, nobody will remove me on power except death. Vakazofa vasisiri president, vakaramba nokuinda kuHeroes Acre kwavakanga vatararinda ravo padzise nomudzimai wavo Sadi. Ngavazive izvozvo vamunangagwa.
Masikati akanaka, masikati akanaka, muriseko vana mukoma, tanoona kawande pamwe chete naana mukoma anajonga kadimire. Ndirikutaura zvangu ndiri paSouth Africa apa, ndichitaura nenyaya yatakatarisana nayo zvikuru sei kubato reMDC Alliance. Ndichiti kuvatsigiri vese veMDC, hai tisanete, tisanese, ngatirambe takabatira ipapo pane mukoma ana Nelson Chamisa, nokuti Zana Gupta hakuna kwazvinotisvitsa vari kushandiswa neZANU PF vanhava, vari kushandiswa neZANU PF. MDC ndiyoyoga ingagona kuti ingachinja zvinhu muZimbabwe. Handiti makaona kubva zvakapinda Mnangagwa pachigaro. Akatendera nyika dzese, akafamba nyika dzese, echiita ari kukwezva vemabhizinisi. Asi kana vemabhizinisi umwe chaiye watiinayo muZimbabwe hapana. Saka ngatirambei takabata ipapo pamukomana, tisiti mukomana ramba wakatsika ipapo, tichakutsigira kusvika tasvika.
Makadini makadini kuvashamarari vestudio 7 apo. Ini ndinoda kutaura zvakanyanya pamusoro pevaruna vana Monzora nakupe wavo nevamwe vese vanosapota MDC TV. Isu varume isu hatina nguva kuti tisapote imwe. Zvikurukuru iwe Monzora iwe, takadonyatsokutokuona kuti hauna direction. Kana tikaenda kumaresila uko, ndinokufananidzai nemurume uyo anonzi paire ndotoni. Ndakadona kuti mechi yenyu haiti. Kana ndakadotarisa imi, mechi yenyu hadziiti, hadziiti mamechi yenyu. Saka isusu tinosapota Chamisa, ende Chamisa hatisi kutozomusiya. Chero zvikanzi kusapota MDC Alliance zvinosungisa sekutengesa mbanje. Tichangosunga tichingosapota Chamisa chete chete, Chamisa chete chete, pese pese Chamisa chete chete. Ini ndoshaya kuti imi munongosapotwa nani, nokuti kwese kwetinogara uko hakuna kana munhu weMDC nungwa Chamisa chete chete. Imimi makafananidza no PF chete. Hamuna direction, hamuna direction. Ndatenda zvangu
kwazuva vashamari kwose, nokuti ndaini vose vanotera Studio 7. Nemafungiro angu maonero andinoita ini ndokuti chero Nelson Chamisa akawana pachichinja pati hazvimbototyisi, nokuti vanhu vose vanogomoda iye. Saka chero akachinja nhasi tichingotoziva kuti ndo masaidhi pati ati zvana kupi izvi, kana kuti zvazodii zvikazodini, tootoziva kuti uyo hanungawo marara ngotoedza nerwisi. Saka Nelson Chamisa usambotovhunduke shamwari, chero pakanzi zvadzi zvachinjiwa sei, zvazomira zvakaita sei, takatotsiga takatomira, nokuti tatambudzwa kubva 2008 patakatambudziwa. Handimbotokufinda tokangama zvachose, saka handifinda chinja divi nokuti zvanzi zvazoita sei. Ipapo handimbotorepi zvachose choro.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
chemeza kambo kanobva kuna James Chimombe sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakataura pamusangano weUnited Nations General Assembly kusungwa zvekare kwamuzvare Johana Mamombe kunoshorwa zvakanyanya vajobsikala vanoti havazoregi zvematongero enyika sezvo zvizvarwa zvese zveZimbabwe zvichisungirwa kuchengetedza nyika tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.